sandazi seke sengesa 125 siko dema chitungwisa 10 late 19 chitungwisa ndenge ndine gang mama vanoketa ndinotoka makuseni ndenge ndiri seke saidi kana sengesa tichinwa machema soni danda richibheba baba roni chinja face kunge chief peni kona ndiri loki usataure neni ndenge ndatobunza danda rakungo ndimedza level inenge rakungo requesta mbeda brain dzichit
yo
upenyu wangu ingori la vida
yo
Shika Jesu adzika Mutere ndende kunge kumoto dzika Angoda kundeta muise ichegasi Butike ifesi ne adidasi Ndini pemura ituke ibigasi Murari kunge kuto daddy Wai uri loki baby ndo shandi My feelings aka iturwa finazi Andi sekerere nenge ndiri siriasi Bombi raka chibaro anikambilezi Cheers to us tino dira every second Noda baby raka naka kunge fikend Uga disrespect our disrespect our shura dari Uri temeti tinde machiuzi dai zai hileni Maniru tisha budira kupileki Uka putikirwa undo regreta Ucha regreta wamu interkepi Warira ibasi basi
Yo hey
Upenyu wangu ingori la vida
Yo hey
Uwawinyi kushika Jesu adzika
Yo hey
Mutere ndende kunge kumoto dzika Tapiri shikaramba swakadai maimi maimi Swandichato tata kutoenda kumba Ingori wawini wawini Sinu shedu itapiri tapiri shikaramba swakadai maimi maimi So system takuichinja mdara sitare kubere kwa nditina shema gara gada kupa 2016 Baifunga ndi kutamba ndi kubiuda ground Rada simba shakanyanya Andakaru murwane miri piri ndika fema twindiri Siso kutipiri wiri mabasa e twindiri Twindiri polinga sa ese punaririri Kumaruwa na kiza zvinovodo na siriri, siriri, siriri
Yo hey
Upenyu wangu ingori la vida
Yo hey
Uwawinyi kushika Jesu adzika
Yo hey
Mutere ndende kunge kumoto dzika